Vino kuchinganidzai nemufaro, ini ndini Tanuno Kawande ndichiti yeinoi misoro yenhau dzanhasi chishanu gunyana 21-2018. Mapurisa anopinda nechisimba mumahofisi emedia center ndokusunga vapromise mukwananzi vetajamuka apo vanga vachida kuita musangano nevatori venhau pamusoro pezviri kuitika kuvanhu vanotengesera zvinhu zvavo mumigwagwa. Mapurisa oenderera mberi nokudzinga vanhu vanotengesera mumigwagwa. Pasi rose rinocherechedza zuva rerunyararo kana kuti International Day of Peace. Panguva iyo mapurisa emuZimbabwe ari kuswera achirwisa pamwe nokusunga vanotengesera zvinhu zvavo mumigwagwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muNew York nemusi wesvondo pamberi pomusangano weUnited Nations General Assembly. Nyanzvi dzozeya zvinoreva musangano uchaitwa navaMnangagwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. Makundano emakwikwi echibuku Super Trophy ochiriridza. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nemapurisa panyaya yevanotengesera mumigwagwa pamwe nokusungwa kwaitwa vamukwananzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuterera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m., 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930-7270 ne 9885 shortwave.